manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manerasi uri musi wechishanu kurume 13 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapanga pari pekuti makomiti zvePollard vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatoda kuti zvizikane hurumende. Kutipe mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa hurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chavari kufunga uye vanda kuita sei.
Mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa vanosangana nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue.
Tenderera pari zvino nenyika yose tichimobilaiza vanhu kuti vange vachizoramba neuriri proposed pari zvino riri kunzi Constitutional Amendment Bill number 2 of 2019.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remiteme yenyika uko kuri kuda kuitwa nehurumende. FC Platinum neHighlanders dzokweshana mangwana mumukombe weCastle Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe imisoro yenhau dzedanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard. VaMnangagwa vaudzwa zvabva kumakomiti matanhatu anoshanda ari pasi pePollard. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe pamire vaMnangagwa pane zvabuda mumusangano wanhasi. Asi tabata sachigaro wekomiti yezvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku kuti tinzwe zvaitika.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapanga pari pekuti makomiti zvePollard vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatoda kuti zvizikane hurumende. Kutipe mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chii chavari kufunga uye vanoda kuita sei. Saka ndozvatanga tichiita isu komiti yedu yaitarisa zveconstitutional amendment yakaiswa nehurumende. Tapira nyaya yedu yekuti tiri kufunga kuti panguva inei ngavabvise bhiriro rimbomira kuenderenda mberi muparlament kuitira kuti vamwe vanhu vese vemuZimbabwe vanosanganisira vaivi vari kuPollard vaunzewo pfungwa yezvinhu zvavanoda kuti zvichinjwe mubumbiro remutemo zvichienderana neelection ichaitwa muna 2023.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira sei zvinyunyuto zvamasvitsa izvi?
Ivo vataura zvakanaka kuti ndazvinzwa ndaakuendawo nazvo kuhurumende asi zvimwe zvacho vanga vachitambira kuti zvine musoro. Chavasina kukwanisa kupindura ipapo changa chiri chekuti vanoti hurumende yavo ichapa anza yekuti kunyaya yekuti amendment bill reconstitution rimbomiswa kuitira kuti vanhu vese vauyewo nepfungwa dzavo. Izvozvo havana kukwanisa kupa mhinduro yakasimba vati vari kumirira kuzodzoka. Tichasangana navo kuti vhiki rinouya.
Kune vamwe vanoti vaMnangagwa vanotevedzera zvinodiwa nebato ravo reZANU-PF. Nekudaro zvose zvamuri kuita izvi muri kuedza kuteya nzou neriva, munoti kudii nazvo?
Asiwo maonero atiri kuita isu kudai taiteya nzira nenzou neriva asi atanga dai tingori kuPollard tiri kufunga kuti zvinokwanisa kushanda. Tichaona ndokutotangisa kwataita kuti tinyatsoona kuti hurumende yavo iyi inoita zvimwe zvinhu here zviri kubva kuvanhu. Saka tirakumbomirira kuti ndirachaita sei. Aya takabudisa pachena yekuti aiwa hatisi kuona kuti bumbiro remutemo ringachinjwa nemachinjiro avada kuriita iroro vasina kutora pfungwa dzevanhu. Vese ari kuziyana zvatakataura saka tichaona kuti vachatichii kana zvisina kuitikawo zvacho vanhu vanenge vaine vachitaura chokwadi kuti kupedza nguva asi izvezvizvi hatingatipata pedza nguva kusvika tazoona zvinoitika
ndezvipi chaizvo zvamusiri kufara nazvo imi sekomiti yenyu panyaya yekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo
tine zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti tinotorambirana nenyaya yekungoti bumbiro remutemo ringochiitwa nekuti zviri kufungwa nezano pf kana nehurumende izvo hatiwirani nazvo tinofunga kuti bumbiro remutemo rinofanira kuchinjwa kana paita kuwirirana kwevanhu vakawanda vanopfuura hurumende iripo kana vanopfuurana nepolitical party iri kutonga saka izvozvo tiri kusawira nazvo chechipiri hatisi kuwirana nezvitori kuda kuchinjwa zvacho tine pfungwa dzakasiyana pari zvepazvinhu zvazviri chekutanga zvimwe zvamunoona ipapa ndezvekuti varoda kuchinja nyaya yekuti makore vanhu vatongi vemhosva majaji ngaabve pa70 years aende pa75 years and kuti vasvike pa75 years president anenge achingoti gore negore iwo uri fiti here uri and so zvese zvakashata izvozvo nezvekuti kana president vakanzi vafa kana varesaina pati yapuresidendi inongoti papuresidendi unenge avazopedzisa temu yavo hatisi kuwirana nezvinhu zvakadaro zvakatowanda izvi zvekuti tida 50-50 kuti madzimai hafu mamwe madzimai varume hafu kana muri muparliament zvinonzi gender equality iwo havasi tongoti aiwa tongopa madzimai chete ma60 out of 270 hatisi kuwirana nezvinhu zvese zvakawanda izvi
munoona here hurumende iine chido chekugadzirisa zvamuri kunyunyunda nazvo izvi
isi tiri kudawo kuti hurumende iteerere asi hatingatrusti kuti hurumende yezanupf ingatora zvese tiringoda kuti vanhu vazive kuti tiri mukati meinonzi dhemokrasi wese akwanise kutaura zvaanofunga kana vazorambisisa vanenge varambisisa asi hatingaregedzi kutaura zvatinoona zvinoshanda nekuti zvingangoramba nekuti tinenge tangogara kumba katinongotizivi nekuti zvichangoramba haisiwe pfungwa yatinayo kupoland pfungwa yatinayo kupoland ndeyekuti ngatirambe richitaura rimwe zuva remazuva richazobudirira
tiri kuona kuti muporadhumu hamuna bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa pane zvamuri kuitawo here senhengo dzepoland kuona kuti bato iri rapinda munhaurirano idzi
isusu hapana chatiri kukwanisa kuita sekuti tingasiyana nekuti tiri kutaura kuti kupolad uku kwakanaka kutingonotaurirana bato iroro rakabuda pachena richiti aiwa polad hapana zviripo kuwesta nguva vachiri kumboshanda nyaya yekuti sarudzo ya2018 haina kuitwa nemazvo ndozvava kutaura izvozvezvo saka isusu tisawirana nepfungwa yekutomirira kuti tigadzirise dambudziko iroro re2018 nekuti tichitodaro nguva iri kufamba manye manye tinenge taane imwe sarudzo saka tinonyatsoziva kuti ivo vemdc alliance havambotive mekedzi vanotofunga kuti mapartis ari kupolad haana zviripo nekuti akawana mavhoti mashoma pfungwa idzi vari kudzibudisa pachena dzinonyorwa musocial media dzinotaurwa mupress conference hakuna munhu asingazivi kuti ndiyo pfungwa yavo yeye
sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo mupolitical actors dialogue uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly professor Lovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare tichiri panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri reconstitutional amendment bill number 2 jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamarvelous kumaro kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo
tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri iro
tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri chekutanga inyaya yekuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo asi haisati yaimplimendwa zvizere saka zvaisati yaimplimendwa zvizere kudaro hatiemi paine jastificatheni iripo yekuti tiamende constitution nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimendwa zvizere saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenda zvizere tisati tatanga kuisa zvigamba ndechekutanga chechipiri tiri kuona kuti constitution iyoyi ya2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe. Tatingawo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana purezidendi achinge atadza kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge purezidendi vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riina purezidendi ndee rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva purezidendi. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akafarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yenge ichitaura kuti kubva 2023 purezidendi nemavice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti purezidendi nemavhice ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo zvikuru sei purezidendi nemavhice purezidendi ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva purezidendi kana vachinge vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi, nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri, vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelous Khumalo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare nhasi ashevedza mutevedzeri womunyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vamunyaradzi Masiwa. VaMasiwa vaperekedzwa kumapurisa negweta ravo vaObey Shava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMasiwa vanonzi vasvikobvumudzurudzwa nezvenyaya yavakaendesa mapurisa kudare vachapomera mhosva yekuvagarisa mutirongo vasina mhosva yavakazopomerwa. VaMasiwa vakasungwa gore rapera muna Nyamavhuvhu vakagara muusungwa kwemazuva 23. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi mutungamiri waTUZ vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti zviri kuitwa nemapurisa izvi kushungurudza dzavo chete.
Vashava Masiwa negweta ravo mapurisa aradza kukashamara vachibvunza kuti koma uye negweta achaita kuti muye muya moga tine nyaya dzataida kubvunza iyi. Asi pazodani vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa arida kunzwisisa nyaya yekuti VaMasiwa vane lawsuit yavari kuita kuti iri kufamba sei. Zvinove zvitsva kuti kana uchiita lawsuit against the police inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei. Lawsuit iri kuitwa navaMasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekuti vanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi wa 16 August mugore ra2019 asi vakazosvika pakuzoreleswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana umboo kana pekutangira nyaya yestate. Saka ndo zvaakunzi nemapurisa ndo zvati arichikudanirai kuti tinzwisise. Zvinove zvidhi zvisingasiitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera mhosva kuti uchivasuwa vokudana kuti tavunzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti kutoindasiya nemunhu ane nyaya yarwisa kumatare. Saka tirikutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono. Asi ndafara kuti vaMasiwa vatataura nawo vati nyaya iyi haisi kuzodzoka kumashure vachaenderera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurudza kwavakaita.
Vane magwaro avanyoreswa here ivo vaMasiwa? Hatingati kana mastatement.
Havana magwaro havanyoreswa nenyaya yekuti zvazviitwa nepolisi hazvisipa mutemo kuinda fiya nemunhu mune mumhangari ari kuedza kudomhangarira mapurisa emuzimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa muchirongo kwemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzation saka havandotendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti adwaya nemagweta zvekudoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachishanda famba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiita fiya nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kuchishikana nenyaya iyi kuratidza pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo seriously.
Takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarika aya mapurisa ari kuongorora nyaya iyi matimanzwa here kubva kumapurisa?
Hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi ya kwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina chatati tawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutodhisitembwa kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita setsvakurudzo yavanoita asi vasina malidza vari kuwana saka tangozotiwo kubva muzana 16 kutanga mupemvuro hatishandi hedu mapurisa kuti atibatsire takungoshandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakati hazichaigwa solution.
Avo vanga vari mutungamiri waatuz vaobei vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza najonga kandemiri westudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wasachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat varamba mashoko ari kupomera mhosva sachigaro wavo yekuita zveuori. Gwaro raburitswa nevamwe vashandi veAfrican Union riri kupomera mukuru wavo nyaya dzekuita uori panyaya dzekupinzwa mabasa kuri kuitwa vanhu musangano iri. Kenya yawana nhasi munhu ane coronavirus. Bazi rezveutano mukenya razivisa nhasi kuti pane chizvarwa chekukenya icho chabva kuamerica ndokupfuura nemulondon chawanikwa chiine coronavirus asi munhu uyu anonzi haasi panjodzi yeurwere. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichitekeserera pasi rose, MDC inoti veruzhinji munyika vari kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwainoti kuri kuitwa nehurumende pamusoro pegadziriro yayo pakurwisa chirwere ichi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero avo mugwaro riri padande mutande rebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, munyori wezveutano mubato iri Dr. Henry Madzorera, vanoti kutekeshera kwechirwere checoronavirus pasi rose kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika. Dr. Madzorera, avo vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti hurumende ine nhoroondo yekusabuda pachena pose panoitika matambudziko makuru munyika. Vanotiwo kunyange hazvo madhokotera navana mukoti vave kudzidziswa zvizere pamusoro pechirwere ichi, izvi zvakanonoka kuitwa uye vane chikonzero chekutyira kuti hurumende haisi kubata nyaya iyi zvakanaka.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kubuda pachena ichitidzidzisa zvese kuti tava papi, tava makeses mangani. Nekuti pakaramba pachiita runyerekupe mumanewspaper nemune dzimwe social media yekuti panewa makeses auya munyika asingazivikanwe, hurumende isingabudi pachena ichitiudzawo kuti tigadzirire zvakashata, zvinoita kunge vane chimwe chokuita. Nekuti tachiona iwowo isu tichiziva kuti kwete, zvinhu zvangoitika zviri pasi rose. Vanofanira kudzidzisa isu vagari vemuzimbabwe, vanofanira kutipa maguidelines okuti toshanda sei neutachiona uhwu wakamirira kuya Zimbabwe nekutoziva kuti uchauya inguva chete.
Dr. Madzorera audzawo Studio 7 kuti nekuda kwekuepedyo nemuganhu weZimbabwe neSouth Africa kuti arevulawayo rinogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo chirwere ichi chavewo muSouth Africa.
Nduruwayo iri pedyo zvikuru neSouth Africa, vari panjodzi nekuti toziva kuti South Africa kwaane macases. Asi zvakare kudzivirira inyaya yekuti gare takavhura maziso tiise vasevenzi vakakwana kuboda yedu yekubai bridge tichiwedzera pane mamabhodha ese atakaisa vasevenzi vedu.
Nyanzvi mune zvekurapa uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezveutano vaEdwin Nguti vati hazvishamisi kuti pane kushushikana pamusoro pechirwere checoronavirus sezvo chiri chirwere chitsva change chisati chazivikanwa nezvacho pasi rose. Vati matanho ari kutorwa nehurumende ari mugwara uye hurumende haingatadzi kutaura chokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Matanho ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe matanho akanaka. Vari kukurudzira nzira dzokudzivirira dzandataura idzi. Uyewo pane kuongororwa kuri kuita vanhu vese vari kupinda munyika kumabhodha kumaairport. Handifungi kuti hurumende ingava nechikonzero chekuvanza kana kuviga kana kupa vanhu tsananguro kana information isina kukwana maererano nezvairi kuita pamaererano nechirwere ichi.
Vachitaura nevatapi venhau muvulawayo nezuro kurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakati vanoshushikana zvikuru nekuti kune vamwe vanhu vari kuita sezvinonzi vanoshuvira kuti munyika muve necoronavirus vachitaura zvisiri izvo. Vakati veruzhinji havafanirwe kuvhunduka nekuti hurumende iri kuita zvose zvakafanira mukudzivirira chirwere ichi kuti chisapinde munyika. Munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba vakatsinhira mashoko aya vachiti veruzhinji havafanirwe kutarisa kuhurumende chete asi kuti basa remunhu wese kuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira chirwere ichi. Kusvika pari zvino Zimbabwe haisati yave nemunhu ati yabatwa necoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Let's talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Chatino kupakurirai musi wechipiri china nechishanu nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutorana nava hove vari kumberengwa. Kumberengwa kuri nani? Ini zvangu ndingada kutaura pamusoro pecoronavirus. Daiwo hurumende yatopema mari yakatowanda chaizvo kunyika dzakapfuma kuti vagare vane mari inoita kuti vagadzirire nyaya yecoronavirus tingapera. Kumberengwa kuri nani zvako? Tinongodonha tichimukawo. Ini ndingakunyepirai iko zvino muzvipatara kune makirinika handisati ndambosangana nazvo zvino zvekuti vanhu vari kupuwa chenjedzo yechirwere ichi handisati ndambosangana nazvo. Tinongozoona madate mutande imomo.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ndaiti vatoenda kudzinyepinuro vachiparidzira nezvenyaya yecoronavirus zvingaitona kuedza kudzivirira chirwere ichi. Nezvingaitwa kana chinge chapinda mupanda
naboti ndikwa DC tikudaro basireta kuti hurumende yedu haina kuenda kuinoti zvi South Africa yaata kwane coronavirus apa vanhuzvarinda kundohodha kuSouth Africa zvarinda kundohodha kuchirwereca iyo topinda munomu. Saka hamenoti pamabhodha pangagadzirawo seti pamabhodha pane zvinhu kunoku kwa DC kwamutare hapangetambotitanze panyaya yecoronavirus pagadziriro yachona iyo.
Nautaurawo nakansera Nyapokoto kuwhitefield. Dambudziko rataita kunoku ndirekuti isisu awareness hatisi kukwanisa kuti tinge tichiita inhau yekuti mapurisa anenge achitibhukai. Saka unokwanisa kutaura sei manje nemaresidenti esi pese unobhuka pamwe unobvumirwa pamwe haubvumirwi. Saka zvinhu zvacho izvozvo zvichatoita kuti dambudziko iroro kana razotibata manje awareness inenge iri shoma. Vanoita nezveutano vanofamba mumaraini wayo vaya vachiita sesei vakaedzerwawo kuti kana maNGO anokwanisa kuti vanhu vatrenwe voenda mumaraini vachiitawo madoor to door aya vachidzidzisa vanhu
So baiba boto zoto isisu batine ito wama feedback meeting baiba. Kwa zindo batine ngeri chiti nyato utembiru baiba. Watu zinengiraka kura kutu interrupt ni wanu wese parumu wadi. But yo waka bata one koku. Isisu batine zoto wama feedback meeting baiba. Tochiba tirana na wakuti ayo. Mkawana muna ada iso. Ndaya na ya kuchipata.
Ini ndini Marvelous Mflanganya huye, ndini mu Washington.
Zvikwata zveFC Platinum neHighlanders zviri kupinda munhandare mangwana mumakundano enhabvu emwaka uno. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvekwata izvi zviri kusangana mumutambo weCastle Challenge Cup panguva iyo. Zvikwata zvemuHarare zvisina nhandare dzekutambira mwaka uno. Uyezve pasingazivikanwe kuti mitambo yegore rino ichatanga rini. Asi veDelta Beverages vaburitsa mari yekuti mutambo weCastle Challenge Cup uenderere mberi, vachatora mukombe uyu vachiwana mari inoita iyo zviuru mazana mana zvemadhora emuZimbabwe. Vacharohwa vachipiwa mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora. Maziso ese mumutambo wePlatinum neHighlanders achange ari pamurairidzi weFC Platinum Henrik Piet de Jong, uyo akasiya bhosvo achienda kumapure Platinum Boys gore rapera. De Jong ndiye akabatsira Highlanders kutora mukombe wechibuku Super Cup kuti ipinde mumutambo uyu. Izvo munyori wezvemutambo wenhabvu Tedious Manyeko anoti de Jong anogona kusiya chikwata chebhosvo chisina mufaro.
Na tichitarisa kuti coach aimbokocha Highlanders Henrikas de Jong ava kukocha FC Platinum, munhu wekuti akanga akwanisa team dziya chikwata cheHighlanders chikatokwanisa kurova FC Platinum pakapu yechibuku, ava kuFC Platinum zvekuti anogona kupanga achinyatsonzwisisa kana kuziva zvinhu zvese zvinokwanisa kunge zvichiva kuHighlanders.
Mutambo uyu wauya zvekare panguva iyo zvikwata zvichangobva mubishi retenga vatambi vatsva, zvekuti ndiyo nguva yekugona kwenge kudada nebhosvo kuratidza zvakapakata mwaka uno. FC Platinum yatenga vatambi vakawandisa kusanganisira Ralph Kaondera kubva kutsvango, uyo akapedza ari pachinhano chechipiri pamukombe we 2019 Castle Soccer Star of the Year. Bhosvo haina kutenga vatambi vakanyanya, asi mumitambo yekuedzana masimba yavanga vachitamba zviri kuratidza kuti mukokeli Dube, Michael Katsairo na Prince Dube vajairana. Zvakamira zvakadai, mutsigiri weBhosvo Muzvare Muchaneta Shayani wako vanoti mukombe ndewavo.
Haisati tambotina players vakawanda, tutogutsikana nayo nevari ipapo, tototemba nawo ende yakatosimba timu iyoyo, tikona tichitora mukombe.
Asi Manyepo anoti semaonero ake FC Platinum iri kutora mukombe sezvo yanga iri pamwe chete kutamba mukapu Champions League apo Bhosvo yaive iri pazororo.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiumi, asi tinofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Kuvateveri vezvikwata zviviri izvi vazhinji vavo vamirira kuona kunoenda tsvimbo nedohwe mangwana, apo Highlanders neFC Platinum dzichakweshana muBaba Fields Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo muchikwata chePolitical Actors Dialogue. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumire ku Studio 7 at voanews.com. Anokuoneka ene mufaro, ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Thank you.